America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika yeAmerica ine zvibvumirano zvitatu panyaya yekusimudzira upfumi munyika dzichiri kubudirira. Chibvumirano chekutanga chinonzi United States Generalized System of Preferences kana kuti GSP program. Chechipiri chinonzi African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chekupedzisira chinonzi the Caribbean Basin Initiative. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekutemera Zimbabwe zvirango panyaya yekutengeserana neAmerica richaomesera nyika nekuti
zvava kureva kuti taakuzonopinda mumaAmerican markets tichibhadhara juti. Zvoreva kuti zvigadzirwa zvedu zvichapinda zvichidhura zvakubhadhara juti muAmerica. Zvoreva kuti hazvichakwanisi kukombita nezvimwe zvigadzirwa zvinova zvichibva kuAfrica. Zimbabwe ichapinda munjodzi yekushayiwa maketi yeAmerica.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti munyika maberekera ingwe kuvashandi.
Ihurumende ine utsinye pakuchengetedza kodzero remushandi. Taona vashandi vachisungwa, manesi akasungwa, vakakonana naemployer wavo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanotiwo nyaya yekushandisa vana iri kupa kuti Zimbabwe ipinde mumatambudziko.
Imwe challenge hombe yatati kunyanya kuona yakaverifywa zvakare neLabour Force and Child Labour Survey ya 2019 ndenyaya yemachild labour. Hatingi zvokunyanya kukonzereswa nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kwakuchiita kuti vanhu vakawanda vange vachirarama vari absolute poverty or more extreme poverty. But as we senyika kana tichida kuita grow sustainably, nyaya dzema child labor rights tinofanira kunge tichigadziriswa kuti vanhu tibvise vana mumabasa muminda tichivaendesa kuzvikoro.
Zimbabwe, Burundi, DRC, Mauritania, Somalia neSouth Sudan hadzisi muchibvumirano cheAGOA, asi Zimbabwe iri muchibvumirano cheGSP kubva muna 1980 payakawana kuzvitonga kuzere, zvichireva kuti inobvumidzwa kutengesa zvimwe zvigadzirwa kuAmerica pasina kubhadhara mutero. Vachitambara vanoti kunyange hazvo vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango neAmerica, zvirango izvi zvanga zvisiri kukanganisa kutengeserana kwenyika mbiri idzi.
Kudyidzana kwedu neAmerica takatarisa zvekutengesa nekutengeserana hakuna kwaafektwa nemasanctions ya ripo. Saka ende makaona vamwe makore tanga tichitomboita positive trade balance position kana tichienzanisa nenyika yeAmerica.
Ko panyaya yekutyora kodzero dzevashandi, vamugano vati America yave kungoomeserawo Zimbabwe nekuti igaro ziva kuti
Zimbabwe ine matambudziko epfumi hwenyika. Hazvina policy yehurumende yabva yaiswa kuti yakukanganisa marights evashandi. Ndinofunga kuti America yakungowanza hasha neshungu.
Asi vamoyo vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso nemaitiro ayo.
Nyika dzese dzine mitemo yayo, haisisi tinodecida ke kuti America inofanira kubehave sei panyaya dzekodzero revashandi.
Gore rapera Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe kana kuti 47 million United States dollars kuAmerica, iyo ikatenga zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million. Zvinhu zvakatengwa kuZimbabwe neAmerica zvinosanganisira simbi, fodya, shuga, tea, maruva nezvimwe. Kubva kuAmerica, Zimbabwe yakatenga mishina yekurimisa, motokari, ndege, fotereza, mbeu nemafuta yekubikisa.